Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikunguru 15 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza, nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa noupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva.
Vanhu makumi mashanu nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vaendesa kumatare kanzuro yavo hurumende nemakambani anochera goridhe muguta iri vachiti izvi zvimiswe.
Mishonga iri kuitika kuSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekuDurban zvichiuya kuZimbabwe. Endi kuDurban kunowa ndiko kune mishonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mishonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe. Indo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvasiya munyika mave nevanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 2,332 vafa nechirwere ichi, uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 76,381. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nezvisere nemazana manomwe nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 988,746. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Tichiri panyaya iyi, vana chiremba navana mukoti vanoti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka muzvipatara nemakirinika sezvo uwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya zuva nezuva. Vachitaura nemusi wechipiri mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kutsvaga zvikwanisiro uye vamwe vashandi vemuzvipatara kuti vabatsire, vachitendawo kuti huwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 vachida kupinda muzvipatara hwawedzera zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nekupararira kwemhando yeCOVID-19 inonzi Delta variant, iyo inotapuriranwa zviri nyore uye ichiuraya nenguva pfupi pfupi. Mhando iyi yakatanga kuonekwa kuIndia muna Gumiguru gore rapera. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 24,996 ndo vari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Asi pavanhu ava kusvika musi wechipiri vanhu mazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 883 ndo vainge vari muzvipatara. Asi bazi rezveutano rinoti zvimwe zvipatara zvakaita seInyati kumasvingo nezvipatara zvekumateveleland north nemidlands zvanga zvisina kuzivisa uwandu hwevari kurwara vari muzvipatara. Vamwe vana chiremba vaudzawo Studio 7 kuti kuvulawayo kuwana mweya wekubatsira kufema kuri kumbonetsa zvopakuti zvinhu zvirome zvakanyanya vamwe vachirasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya yemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishayikirwa noupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva. Endi izvi zvinhu izvi pazviri kuitika ndiyo nguva inonga iri ivo vana mukoti vari panguva yakaoma nekuti ndivo vananga vakatarisana nazvo. Vazhinji vanoita COVID-19 positive zvinowanikirwa kuzvipatara, vanoenda kuzvipatara, vanoshaya vanoshayikira kuzvipatara.
Zvii zvamuri kukurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite kuzvichengetedza uye kuti zvisawedzerewo mutoro kune vashandi vemuzvipatara?
Tinokurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe ngatipfekei mamaski, ngatiite social distancing, ngatizamei kusafamba-famba, ngatizamei kusaenda pakawandiwa kana zvisiri necessary nekuti COVID-19 irimo.
Asi ivo vakoti vane zvikwanisiro zvakakwana here?
Vana mukoti pari zvinezvi vari panguva yakaoma muzvipatara nekuti ivo pachavo vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekubatira COVID-19. Uyezve vana mukoti muzvipatara vavashoma zvakanyanya kudarika makore adarika. Pari zvinezvi tiri kuona vana mukoti vari demotivated nenyaya dzemari, vari demotivated nenyaya dzeenvironment dzavanoshandira. Tiri kuona vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekushaya zvokushandisa zvakakwana, tingati maPPEs muzvipatara.
Ko, panyaya yezvekufambisa zvakamira sei?
Toona vana mukoti vari kushishikana nekuti vechibva muzvipatara mavari munova imo matinoti environment inova ine COVID yakawanda kudarika dzimwe nzvimbo. Vanooneka ivo vachinomirawo mumutsetse kuti vakwire mazupko, vachinomirawo mumutsetse kuti vatsvage malift anokwanisa kuvaendisa kudzimba. Vachisvika kudzimba ikoko vanoonekwawo futi vachigara kudzimba dziri crowded kwavanonga vechiroja vakawanda mudzimba dzavanogara vachishandisa zvimbuzi, vachishandisa mafacilities ese angawanikwa kumalocation nevamwe vanhu. Endi vari vanhu vanonga vabva kunzvimbo dzisina kumira zvakanaka kunova kumahospital. Saka vana mukoti psychologically vari affected.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vemudhorobha remasvingo vaendesa kanzuro yavo bazi rinoona nezvezvicherwa pamwe nemakambani anochera goridhe mashanu mugomo reTarget Copy kumatare edzimosva vachikumbira dare kuti rimise mabasa ekucherwa kwegoridhe sezvo ari kukanganisa dzimba dzavo pamwe nematange emvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rasvisa chikumbiro chechimbi chimbi mudare repamusoro richimirirwa navaPhilip Shumba. VaShumba vaudza Studio 7 kuti kunze kwekukanganisa dzimba nekugara kuzvakanaka kwevagari, vacheri ava vari kuchera pasi pematangi emvura nekudaro arigona kuondomoka kukaita mafashamu, vanhu vakarasikirwa neupenyu mumusha uri pedyo. VaShumba vatizve pamusoro pezvo makambani mashanu aya anoti Lions Mining Syndicate, Lions 2, Brosro, Edwards pamwe neGreat Zimbabwe Mining Syndicates ari kushandisa mishonga yakaipa inogona kuuraya vanhu ikapinda mumatangi emvura.
Ndizvo chaizvo kuti tisu magweta evagari vesangano remura taindisa nyaya kudare redzimhosva dare guru reHigh Court, apo tiri kumhanyarira vari kuita zvokuchera zvichekwa kugomo reTarget Copy pamwe chetevo nekanzuro yemasvingo pamwe chete zvakare nebazi rinoona nezvezvichekwa. Nyaya yataindisa ndeyekuti makambani anoita mashanu amiswe chera zvichekwa zvavari kuchera mugomo imomo. Nenyaya yekuti pavari kuitira padhuze nematanga emvura inomwiwa nevagari vose vemasvingo.
Vashumba vaendesa kanzuri kumatare nekuti ndiyo yakapa mvumo makambani aya. Vatiwo hurumende yaendeswa kumatare nekuti ndiyo yakapa marezinesi ekuti makambani aya aite basa ravo mumusha wevagari veTarget Copy pamwe chete neHillside. Meya weguta reMasvingo Vakoni Maboke vati havasati vagamuchira mapepa abva kudare, asi vati chiro paachasvika maoko avo havasi kuzopikisa kudare nekuti vakazoona kuti zviri kuitwa nemakambani aya zvinokanganisa vagari nematangi avo emvura.
Hatisati tawana mapepa kudai vanotisevha nemapepa vari munzira kuya nawo, saka komendi yangu ichange iri limited. Asi chandinongoda kukurudzira ndechekuti kana vemura vakwidza nyaya yekumatare vachiti vanoda kumisa vanhu vari kuchera pamatangi apo, isu seguta hatina dambudziko nazvo, nokuti pacheduwo nesu tiri kutozama kuti dai vanhu vabva ipapo. Even maconsenda tataanga akambopiwa nekanzuro akatowithdrawa, saka kurati kuvapo kwavo kune kuri illegal.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru webazi rezvicherwa mumasvingo vamasha vomuzira avo vatambira mapepa ekudare varamba kutaura nestudio 7 vachiti tibate munyori mubazi ravo kuHarare sezvo vasingabvumidzi kutaura neva torebe nhau.
Manje ini handisi authorized kutaura nemedia. Mutemene zaita ndo spokesperson veministry. Ndoanokwanisa kuishuwa ini statement to the media.
Munyori mubazi rezvicherwa vaOnesimo Moyo vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mibvunzo yatatumira. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vati vanotarisira kuti dare richapa mutongo unomisa mabasa ekucherwa kwegoridhe munzvimbo idzinogara vanhu.
Isusu semura tiri kutarisira kuti avo vari kuita mining mugomo iri vamiswe, nokuti mining yavari kuita iri kuafekta dzimba dzedu, makreks ari kuitika kudzimba, zvakare taakutyirawo utano hwedu nokuti mvura yatiri kunwa tese guta rese reMasvingo mareservoir tanks acho are located mugomo iroro. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kotiwo ichatipawo mutongo unorerekerawo kuzvido zvatiinazvo kuitira kuti upenyu hwedu hunge hwakachengetedzeka, tisagare tichitya kuti chero musi mvura ingadhirika kana dzimba dzedu dzingauputsika.
Nyaya iyi inotarisirwa kunzvipuka mudare kana vamhangariro vakapikisa zviri kudiwa nevagari mukati memazuva gumi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Tobacco Industries Marketing Board inoti mwaka wekutengesa fodya wakabudirira gore rino zvisinei kuti kwaive nedenda reCOVID-19. Asi varimi vanoti havasi kufara sezvo vasina kuona kukosha kwefodya yavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura neStudio 7, mushure mekuvharwa kwemisika yefodya, mukuru weTIMB vaMinwell Good vati zvange zvakaoma kutengesa fodya panguva yeCOVID-19. Vati vakarasikirwa nevarimi, vatengi vefodya nevamwe vanoshanda muindustry, asi vakati mwaka wakafamba zvakanaka chose.
Mwaka uyu wanga wakanaka kupfuura wapfuura pakuti average price yedu yefodya yanga yakakwira by almost 13%, zvichiratidza izvo kuti tanga tine season yakanaka, yakanaya mvura yakanaka, ende tobhako yedu quality yanga yakakwirira kudarika gore rapfuura.
Vatiwo denda iri rakavavhura meso vachiti rakaita kuti vavhure misika yekutengesa fodya kunzvimbo dzakaita seKaroi neMarondera, uko vati kwakatengwa zvikamu makumana nechimwe zvefodya yese gore rino. Asi varimi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemitengo yefodya, mabatirwo avaiitwa kumusika nezvimwe. Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti anogona kusarima fodya nekuti haasi kugutsikana nemabatirwo aakaitwa.
Tiri kutorima nzungu dzaitwa nani pane kurima fodya, ndazvidemba kuda ndakarima nzungu nechibage. Izvi zvisi useless izvi. Ndosaka tisona vazhinji vanenge varima fodya tichiti hatiku admai, vanenge aita rombe mari yese yaminywa nekombiyuta mhago rikuverenga hago nokuweka.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati ichokwadi kuti varimi vakatarisa nematambudziko akawanda anosanganisira kutorerwa fodya yavo nemakoronyera aivapa mari shumu kumanana achizono tengesa foja ii kumisika nemari yepamusoro. Vazakaria vatiwo rimwe dambudziko guru rakatarisana nevarimi nderekuti vaya vanobatsirwa nemakambani nezvekurimisa kana kuti contract farming havana chavanobora sezvo vachizobatirwa mari yakawanda kana kupetwa kaviri pane mitengo yezvinhu zvavanenge vapiwa.
Kucontract farming kwatonetsa kare nenyaya yekuti makontrakta kana vakutora mari dzemainputs avakakupai. Sagarisi refertilizer raiita kana $30 open market unoribhadhara rava kuma $50. Saka haisiri iyo yatingakurudzira. Tofana kuva ne good mix yefree tobacco kana tobacco iri kuburirwa mari dzinonotsvagwa kubva mumabhengi kwoitawo yemunopinda yemakontrakta. Ikoko kumakontrakta kwacho kunotoda kutoti kugarirwe pasi monitoring irege kugumira pakuti fodya yacho yakanaka isvike pakunoti kana torikavha ndikurikavha mari ipi yesaga rimwe chete here raakuitwa times 2.
Zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika zvinoitwa pasi pecontract farming iyo inotsigirwa nemakambani ekunze kwenyika. Vazakaria vati makambani ekunze aya anobzvinyirira varimi. Asi vagood vati contract farming ndiyo nzira yave kushandiswa pasi rose uye hapana chitsotsi chinoitika apa.
Fodya inongo yakapandwa necontract farming ndiyo yakunyanyodiwa nemacustoma edu anogadzira midzanga yefodya nokuti vanoti vanoziva kuti yakarimwa sei, mishonga yakashandiswa ndeipi. Fodya iyo haina kunge ipiswa nehuni dzedu dzenamusasa nemunhondo asi kuti yakapiswa zvichida nemagumtree nezvimwe zvakadaro. Saka izvozvo ndo zvimwe zvavava kunyanyotarisira. Mukaona fodya yekuauction kazhinji zhinji hapana anonyatsoziva kuti yakarimwa sei.
Misika yefodya yakavhara nezuro asi fodya yakarimwa pasi pecontract farming icharamba ichitengeswa kwemavhiki anotevera. Svika pari zvino patengeswa makirogiramu mamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu 185 million kilograms anokosha mamiriyoni mazana mashanu negumi nemanomwe emadhora ekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Masangano akazvimirira oga anofanirwa kutevera muforo kubuda kwawo koreva kuti pavo papera inenge yaita ndambirira hosha yemuura. Nezuro Politburo yebato riri kutonga rezanupf inonzi yakatsigira kurudziro yemutungamiri webato iri uye vane mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa yekuti masangano akazvimirira asiri kutevera gwara remashandiro awo raakanyoresa kuhurumende anofanirwa kumiswa kushanda munyika. Mwedzi wapera vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa mugwadi vakashevedzawo masangano ose anoshandira mudunhu mavo kuti aende kumahofisi kwavo nemagwaro anoratidza urongwa hwemashandiro avo. Asi masangano akazvimirira ari mudunhu reHarare akati akanga asiri kuzotevera mashoko ava muguti achiti vakanga vasina masimba ekuongorora mashandiro avo sezvo vachishanda nebazi rezvemagariro evanhu. Asi hurumende nezanupf vanoti mamwe masangano aya ari kuisa minwe yavo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekufurira vanhu kuti varatidzire uyewo kubhadhara mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa hurumende nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Asi vamwe vanoti hurumende nezanupf vari kutora danho rekuda kutyisidzira masangano akazvimirira nekuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia pamwe nemumwe wechidiki mubato rezanupf vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoti kudii nemashoko ezanupf pamwe nehurumende ekuti mamwe masangano ari kuita zvematongerwo enyika.
Izvo zvinobvisa kuti kutumwe masangano anoshanda akazvimirira oga munenge muchishanda muri pasi pemutemo. Mutemo uyu ndo unoita kuti mushande unenge wakagadzwa nebumiro remutemo. Takapiwa futi bazi rehurumende ratinoshanda naro, social welfare ministry. Saka pane chori nemaitikiro aiitwa basa iri anoratidza kuti munhu wose unoshanda anenge achishanda ari pasi pemutemo.
Regai tinzwe kuna vaGakanje.
Aita
kuitiswa nemutemo. Kazhinji kacho mutemo wandinoziya unobata maboka akazvimirira ega unonzi PVO Act. PVO Act inotaura iyo zvinotarisira kunge zvichiitwa nemaboka akazvimirira ega kana aregister. Zvakaita sekuti chekutanga vanotarisirwa ivo kuenda nematsamba anotaura mafambisiro avakaita mari yavo kana kuti yatinoti budget nguva nenguva. Vanotarisirwazve kuenda kuhurumende kuminister of social welfare vakabata action plan yavo kana plan of action kana kuti maactivities avo avaruda kuita panguva imwe neimwe. Kusvika zuva ranhasi hakuna bandiko randinoziva rehurumende ratiraita zvinhu izvozvo. Izvozvo chete zvinoratidza kuti vane kumwe kuita kwavasingadoti kuzikanwa nehurumende. Vanopedzisira vaakupa ufuriri kumamwe mapato anopikisana nehurumende vachikurudzira mapato aya kuti aite munyonga. Ivo vanenge vagara vakapiwa mari yekuti vaite finance mademonstrations anoitika. Ndosaka muchiona kuti hakusati kwamboitwa ratidziro ine chekuita nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ratidziro dzese dzinoitwa netumapoka uta dzinenge dziri dzekuti hurumende ngaiende, hurumende yakundikana. Izvozvo hazvisiri izvo zvavakanyoresera kuti varida kuita. Saka hurumende haisi kuritira kumhara ese, iri kungoti taura kuti wakarejesta kuti uitei.
Tinzwe kuna vamahiya. Vamahiya, pindirai tinzwe.
Mukomana asara chokwadi ka ari kungobudisa ruvengo chete nenhema ndobvakaipa manje. Kune mapato akasiyana, maboka akasiyana siyana anoshanda muZimbabwe. Saka vamwe vanobatwa nemutemo uyu ari kutaura under PVO Act anenge ariwo maboka ari under iyoyo PVO Act. Vamwe vazhinji vari kutaura havapo paPVO Act ari kutaura iyi. Mainvestors apo matrust uye matrust anenge akarejistwa neakada kuhighcourt handizi ka zviri pachitsikiriro kuti basa ravo nderei zvazvinoda kuita ndezvechii. Hapana chakavanzika. Isusu pasecrisis coalition toripo takanyora pachena kuti su basa redu nderekuti tiise nenyaya dzegavhenendi nenyaya yekodzero dzevanhu. Zviripo zvakajeka hazvinhu zvekutanga kubatanidzira zvinhu zvatinotoita. Izvi zvinotori futi mukumbiro remutemo panotaurwa makodzero dzevanhu pabill of rights. Saka zvandizvika vachichipolitika vavanorevei ndazvakuta zvematongero enyika munhu wose kana watobvunza kuti chingwa changu chiri kupi nemhaka yei vana vari kushaya chikoro nemhaka yei kusina mishonga kuzvipatara ndiyo nyaya dzematongero enyika. Tikutaura kuti isusu tinoda kuti titaure nyaya dzinofungusa nyika yedu. Saka hapana zvinotaura magakanjezvo hakuna munhu ari kugwisa hurumende.
Asi vagaganje, ibasa rezanu PF here kunge richiswera richifudza nekuteera masanganiro yakuti ashanda sei. Hazvisi zvinofanana zviri zvehurumende here izvi.
Kana tichienda kumaelections semapato semapolitical parties, bato rinohwina kusarudzo ndiro rinoita hurumende. Saka kana zvotaurwa kuzanu PF haisi mhosva.
Vamahiya, imiwo semubatanidzwa wemasangano akazvimirira, mune matanho here amunotora ekutarisawo mashandiro anenge achiitwa nemasangano anove nhengo dzenyu?
Chekutanga ndechekuti vagakanja ngavarege kuzvenganyaya. Zvavanoti zvematongero enyika ndezvipi? Kana tichiti isusu tikuda kuti kodzero dzedu dziremekedze, ndezvematongerwo enyika here?
Pindirai tinzwa vagakanja.
Zvandiri kuti zvematongerwo enyika ndezvamunoita anamahiya. Zvekuti imimi munotaura kuti hurumende isati yapedza makore mashanu yakapindirwa muofisi moti ngaiende, zvakaita kuti muzovhara ofisi yenyu mumbotiza kunogara kusouth africa. Zviya ndozvandiri kutaura.
Vamahiya,
zvokuti hanzi kutiza munyika kana vamunangabva vakatiza vanhu ndiani usingatizi? Handiti munhu wese unongotiza kana masoja ovinga vanhu vasina futi vovingwa nemhosva dzavasina kuita. Munhu wese unongotiza? Handiti purezidendi vari pano vakadzoka vanga vane mhosva here? Saka hateke kutaura nyaya yekutiza, ngataure kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzemunyika.
Vagakanje, hurumende nezanu PF kana vachiziva masangano ari kutsautsira vadii kungoshanda nemasangano iwawo moitora matano pane kungoramba muchitaura masangano yese kungoazora mafuta enguruve yaasina kudya?
Polisi iripo yehurumende yereengagement and engagement mukoma zvakamira sekudai. Vanhu vanopiwa mukana, vanhu vanopiwa tambo yekuti vanyatsozvisungirira vega sezvavaakuita zvino izvi.
Avo vanga vari mumwewo vechidiki vezano PF vaAlex Gakanje. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro wecrisis in Zimbabwe coalition vaRashid Mahiya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa
uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemusouth Africa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Muzvare Sekai Kavarika anoti mirizhonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindustry muZimbabwe, sezvo maindustry achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mirizhonga iri kuitika kuSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekuDurban zvichiuya kuZimbabwe. Ndi kudibeni kunowa ndiko kune mirizhonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, maindustry yedu anogona kuzoshoterwa nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzira, zvingangokonzera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa, vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nhange mutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo, vasaite panic buying nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvekugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto, shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa bopoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angavepo pari zvino anoratidza kuti mirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadima miro yezveupfumi muZimbabwe, zviri pachena kuti zvinhu chakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindustry akatoparadzwa kare nemirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno anorarama nokuorder zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga raw materials from South Africa. Tine informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine individual families, ma households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa. Asi nokupera kwata mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau tsaona iyi, vanhu ivava vachatambiri mari.
Chipanga Mazano, musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Western, then it means pane bagro fana kuitwa explore options yayo zvebude kuenda through Mozambique. Zvinhu zvinenge zviri South Africa uimbati nekutarisira kuti maprotesta aya achakurumidza kuitwa bring under control.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaDanai Majaha sezvo vakundikana kuzadzisa vimbiso yavo yekuti pamamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti 2.23 billion US dollars. Ukuwo Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kana kuti 1.73 billion US dollars. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, maprastiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo, nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehwe emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvo zvinoratidza kuti South Africa ikahetsura, Zimbabwe inohetsurawo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana.
Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNtulikazi 2021 muGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Obulele abafika phose amajumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Sibe kudala kakhulu ngoba besilokhe sitshela ukuthi indawo sezizinyenge lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukukhanyakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama leaders wonke athi condemn into leyenzakala eSouth Africa ngoba umnotho sokubona ubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa ngubani. Yena is qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kwele Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi obulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 laba utapa emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amachumi ayisithupha i-58 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abedlula inkulungwane ezintathu, i-3110, bahlolwe batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo, isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu, i-358, abatholakale belegcikwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shelly Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lowo mkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona. Angazi kumbe kungabe kudalwa kakhulu ngomqando, but ngendlela embona abantu begcwele ngayo, sibe sigcwele ngayo iclinic sivaccine. Ayi, kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendo lokuhlaba ijekiseni yenkulumane clinic uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuchiyeneyo.
Ukukhwela kwamacases e-COVID-19 siwakhangela. Kodwa sibe kudana kakhulu ngoba besilokhe sitshela ukuthi indawo sezizinyenge lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ikhanyakala sibaningi still sibutheni one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cawa ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID ikho ilokhu ikhwela kangaka. Ingabe kuthiwa abantu bayalandela? Ngabe kuthiwa ama-cases ayehla? Goka ama-maski be-sanitize, observe i-social distance.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele amavaccine masinyana. Bese sizwa kuvele ezakhamizini noma singasatholanga i-official communication kulabo abaye babakhangelele la amaklinikhi. mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisukela khwela laya phezulu asephela ke amavaccine ngalolo suku. Kodwa kutsho ukuthi amavaccine asephelile, kodwa engakutsho ukuthi hayi amavaccine asasekhona abantu asambeni siyehlala.
Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo zempilo hospital, ukhuthaza uZulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempila kahle.
Ubha kwabantu ngesi enani elicansayo lapha koBulawayo lelizweni nje akumangalisi, ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu, khathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu. Yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengazifake engozini, kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask, bevale amakhala. Bakithi abantu siyabacela bengahambi besiyayenza iziminye eminye.
Abantu bathi kumele uhulumende ethulele uZulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohn Hopkins University sithi umkhuhlane lo usobulele abantu abedlula izigidi ezine. Sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye, i-4.5 billion, asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu bahlalisane kahle ezansi yezwekazi le-Afrika. Umnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi ubudlwangudlwango obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokulabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafike kule South Africa ngesikhathi kulabathengisela emigwaqweni, abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubothwe abedlula 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumnangagwa, sixoxe lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF othi umnangagwa uyitshaye ekhaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha, kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sobona ukubhidlizwa. Umnotho nxa ubhidlizwa kutsho ukuthi abantu imisebenzi yayo zibe khona, and njengalisazi lokuthi i-Durban yona ngwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe eziyi-invoti zisiya kwezinye indawo, so kuza-affecta into eziningi in terms of intransity yama-goods. And of course nxa ukuthi kungala kuthula komakhelwane akuhlaliseki, ngoba kuyazokhalukuthi very soon siyacala sisiba lama-refugees from South Africa engene eZimbabwe.
Ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kusiba labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe?
Nxa kungamemetheka bengekele ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungene kwamanye ama-provinces, ngoba vele kukhona.
Singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe?
Kuyabe sokusinika i-pressure, kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele le-SADC ezeregion esofuna ukuthi beyikhangelele. But ngilethemba ukuthi bona ama-leaders e-South Africa bazakuthatha bakulungise ngesikhathi, njengoba umongameli ecele ukuthi akube lokuthula, kube lokukhulumisana, kube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo.
Ye, kulabanye abachothoza umongameli bathi kade ngakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula. Ungaphendula usithini khona?
Ngabantu abahlala ngabona kulapho kuliwa khona khona phezimbabwe, asikwazi sikubone lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho. Kathesi e-South Africa sikhangela, nxa ngikhangele mina ngombono wami, i-civil war isiba khona nxa bengayela ukuyibamba. Kathesi ama-Indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama, abantu abamnyama laba tshisa indawo zama-Indians. Ama-India azithi lapho ahlala khona kule business kulapho lapho ahlala khona. So nxa kusitsha kutsha yonke into, sebedubula bedubula abantu abamnyama. Anta abanyama labo sebegenga against ama-Indians lamakhiwa. So nxa ukhuluma nge-peace come to Zimbabwe.
Ye, so singathi-ke umongameli lapho ubona ngani uyitshaya ekhanda sibili ukuthi
kumele kube njalo kule South Africa.
Uyichaye ikhanda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi eSouth Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngale nabafowethu, in any case South Africa leZimbabwe into one. Nxa ukuthi umakhelwane abafo bengazwisisane kuyadingakala ukuthi kube lo munye odwa ayibo ake lihlale phansi lilungise into le.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla leZANU PF sixoxe laye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Siphongolube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Kuliqiniso vele kufanele kube le-peace lapho ukuze amazwe maningi amazwe adependa ku-South Africa, but ekunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani. Yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnangwakho, ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe. Ngizwile obaba omunye obukhuluma layo ethi kulokuthula, ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba, ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu uhappy. Abantu beZimbabwe nje ngathi kulokuthula abahappy yini ekhaya. I think uba umnango wakho statement is right, but the person who is delivering the statement akasisuthisi.
Cha khonapho baba Ngulolo, cela ucace tshaya ngesintu sibili.
Hayi nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu, siyayemukela, kodwa ukuthi ikhulunywe ngubani phela. Umuntu olisela ngaze asithumele inkulumo yomfundisi, anti kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhayo ukuze sizwe. Isela vele sisavele sikhaya ukuthi isela loba ikhuluma into emnandi, siyathi hayi ikhulunywe isela lento singazake siyilande.
Thula kakhulu kolapho
isho ukuthi njengoba kungala kuthula eZimbabwe. EZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe, ngabe kunje eZimbabwe, ngabe yolento eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe, angithi ngabe amasosha asebulela abantu ababulala lapho abantu sebefile. Inamba yakhona ngithemba izabe more than 100 ngoba besiku 72, but yabona amabhodi zeDurban atholakala, but abantu abatholakala befike lapha ngabe benyathelana kustampeti, akula muntu angiboni ukuthi bayafika ku-3-4 ababuleka ngamapholisi. Kodwa kuseZimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesesiyiso.
Umnumzana Siphongolube ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. USandra Nyaira intatheli izindaba ebilodumo owasebenza emaphephandaba ambalwa kwele Zimbabwe lasemsakazweni owe-Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangelelwe ukungcwatshwa ngomgqibelo. Asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentatheli izindaba ese-Mass Communication eHarare Polytechnic, uNkosazana Mount Joy Chikura osebenza kwele Botswana echasisa ngokuba mazi wakhe uSandra kunqoko ayenze lo Prasetis Jeremiah.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic, sitrain ukuba marginalist. And uSandra eklasini sasikuyo sasingu-60, and uSandra ngomunye wabanye sasilaye eklasini njalo omncane in terms of iminyaka. And engikukhumbulayo kakhulu ngoSandra ikuthi umuntu owayelembeko, owayethobekile, owayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry. And sisuka ePoli, she joined Ziana as a journalist. From there, next ngaba kwazi ukuthi sizini Mutare. From there, wajoina i-private sector media. And yes, uSandra, hey, was a determined lead and loved journalism.
USandra waba njalo yintatheli izindaba yesifazane eyanelisa ukubana athole izicoco emsebenzini waba ngu-political editor emsebenzini wakhe. Kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usitsho ukuthi enana nawo emncane?
Wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe. Ngathi uSandra engumuntu ongumfazi, but waye wayele inhliziyo eyendoda wayengena lapho kwakungangenwa kho wayekhuluma labantu ababa esasesaba ukukhuluma labo but wayethanda umsebenzi wakhe wahamba kutraining yokuba ngintatheli wezindaba ekwazi into ayayifuna empilweni ukuba abe yintatheli wezindaba was not by accident yikho ayekufuna empilweni yakhe
kazangacine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication
ngikhumbula phuma eZimbabwe esiya e-UK United Kingdom lapha umuntu wayethanda ukufunda ekhona ngale e-United Kingdom wayenza i-degree yakhe journalism kamanga khonapho waya e-United States of America and did masters kwasekusele ukuthi ayenze i-PhD and ngalokho engazingo Sandra ukukhuluma laye ukuphila laye uSandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku
umsebenzi wokwethula wezindaba silahlekelwe ngempela
silahlekelwe ngempela into engafuna ukucina ngaye ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esingusandra siyabonga basiboleka umntanabo wasebenzela isizwe wasebenzela iAfrika wasebenzela umhlaba jikelele
lowo bekungunkosazana Mount Joy Jikura omunye wabafunda loSandra Nyaira intatheli zindaba elodumo ebhubhengo lesibili ubexoxa loProfessor Jeremiah weStudio 7 yaseBotswana. Kulalidok ukuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyaira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezijiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalicatsha eTaliban. EleMelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kule Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalicatsha kwele Cameroon afisa ukuqeqebuka elizweni leli kulaba bakhuluma ulimi lweFrench kubikwa ukuba sebengena emphakathini bezenza ibutho lakwele Cameroon bethwele imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ama-AK-94 hathi ama-AK-47 lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba leThe Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla labanye amazwe umnumzana Samuel Mumbengegwi utshele intatheli zindaba ukuba phezu kodaba lweSouth Africa iZANU-PF ikhathazekile njalo ngodlame olozakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwaseSouth Africa lona olubikwa solunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. ELeSouth Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubuleni weZansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwe kaMnangagwa uNtukameli Nkomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringai endawonye lesikhulumeli sebandla lezabhu umnumzana iPhithule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwese-South Africa kumele luphele. Liqiniso lelo siyavumelana lapho, kodwa ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa ikakhulu ngembali yakhe masikhangela indaba zamalungelo aluntu ukukhangela njalo indlela aziphatha ngayo umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu. So kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo utshela abanye ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo yikho kusikhathazayo. Njalo i-situation esiyibona e-South Africa iphosa ifane le-situation esiyibona ekhaya. Umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumente kusiya ebantwini masikhangela eZimbabwe, ikanti e-South Africa ngabantu ababhikishayo kusuke kube lama-elements awodlame le-criminality. Kodwa-ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame, into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla esiqinileyo.
Mnumzana Moringai, ulubona njani lolu daba wena?
Hayi, ngibona ngento wako uMaphosa ukhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe le-South Africa. But okunye engikubonayo mina, ngibona ukuthi i-South African government ingathiwa iphambanise izizezi njenge-vaccination nokuvalela abantu for too long. Sibone lathi lapha e-America ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time. Kwaba yi-reason yabantu ukuthi babe nedlame for the Black Lives Matter, the George Floyd situation. So siyabona ukuthi abantu vele natural we do not like to be incarcerated for too long. Zimbabwe, that's what they practice, but the government here in Zimbabwe.
Baba Maphosa, siyazi ukuthi ele South Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi, njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kuboSwaziland ngitsho laseZimbabwe. Kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu. Kambe singathi kulo kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini? E-Afrika lapha ikakhulu ezansi kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa.
Eqiniseni amazwe singathi wonke awe-Afrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona. Isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona, indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu bebhidliza lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosicolonize abelungu befaka le abadeep democracy. Yikho imibuso eminingi ixega kwele Afrika, ngathi yonke nje iyaxega ngoba sigijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise. Ngibuye nje kwele South Africa, indaba leyi asonto eyayizolo kumbe eqale namhlanje, into esinesikhathi isiza nje kusenzakala into esenzakalayo ikakhulu i-factional i-politics ekade senzakala ebandleni elibusayo. Yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje, into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli, kodwa i-factionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo. Ngoba eqinisweni issue leyi indaba ye-politics asondaba ye-economy. I-politics esiyibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sibabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-problems a-political. Babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political. Abayilandi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem. So yikho okubangele ingabanqoza yonke le esikhona namhlanje. Njalo indlela ukuthi bethole isombuluko ikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona, which is political.
Mnumzana Moringai, ilungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona?
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma etilongweni, yena ancediswe ukuthi abantu baphole for the meantime, and then kube lama-talks ukuthi i-South Africa has to come back to ama-talks ukuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peaceful. Siyabona ukuthi ngesikhathi sekugodesa laphana ngabo-94-93 bezama ukuba le-peace in South Africa. Wakule msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Ubaba uMandela Why vumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le peace in the country. So ufuna ama stakeholders siyakwazi ukuthi ubabuzuma ngathiwa kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathiwa they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubabuzuma has a lot of support.
UMnumzana Tim Muringayi ngowe-MDC Alliance eMelika. Ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu uMnumzana Iphithule Maphosa. Bebexoxa loNtuka Melikomo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Elemelika selifakele izijezise zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakwele Nicaragua. Kulandela ukuqonga kwezehlangalo zocuku loncindezelo. Abane abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edale lephalamende abakumsebenzi wamabhanga, ibutho, lendodakazi kaDaniel Ortega kunye noRosario Murillo. Kusele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngoLwezi 2021, iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili lasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uChristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomerdado Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakoliji nabenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zindaba nabenhlanganiso ezizimeleyo abathengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende ka-Ortega Lomurillo waveza ukuba uhulumende welemelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolu cuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa inhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende ka-Ortega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukutshengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwatshiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000, kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala, abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka etshiyana lombuso okhululekileyo. UMnumzana Price kubeke sobala ukuthi eleMelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo, njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula, amalunga omanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula, ohulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudale lomanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo enziwa ngelemelika ukulungisisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OASEU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende ka-Ortega Lomurillo wekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu, hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele besilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abafika phose amathumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa, kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owayengumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalekisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.